Vamugabe vapururudzirwa nevamwe vatungamiriri venyika dziri muAfrican Union apo vapiwa chigaro ichi. Izvi zvinoreva kuti vamugabe vave nezvigaro zviviri sezvo vari zvakare sachigaro weSouthern African Development Community neAfrican Union. Vamugabe avo vatora matomu kubva kumutungamiriri weMauritania vaMohamed Ould Abdel Aziz vatenda vamwe vavo nekuvasarudza kuvasachigaro vachiti vanoziva uremu hwebasa racho.
Let me at the outset express my deep appreciation and gratitude to your excellencies, heads of state and government, for the honor and trust.
Ndinotambira basa rekuita sachigaro weAfrican Union ramandipa ndichitenda zvakanyanya ndichizivazve kuti ibasa rakaiwanda rinoda kuitwa zvakawanda asi tinotokwanisa kuzviita kana tichinge tichishanda tese semhuri yeAfrica kuti tisimudzire dunhu redu reAfrica.
I humbly accept your collective decision.
Vachitaura mumashoko ekutambira usachigaro uhu, vamugabe vati vachange vachikurudzira vamwe vavo kuti vashandise zviwanikwa zveAfrica, zvikuru zvicherwa, kuitira kuti zvisimudzire nyika dzemuAfrica. Vatenda Mwari nekuburitsa kwavati vari kuita mafuta edzimotokari nezvimwe zviwanikwa izvo vati hazvina kuonekwa nevanhu vakanga vapamba Africa. Vamugabe avo vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe muna kukadzi vati Africa inofanira kugadzirisa nyaya dzemagandanga dziri kunetsa uye kugadzirisa magakava ekutonga munyika dzakaita seSouth Sudan, Democratic Republic of Congo, Central African Republic uye kutsvaga kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kogadziriswa sei kuti Africa isafa nenzara. Vachitaura pamusoro pedindingira remusangano weAU rekusimbaradza vanhukadzi nebudiriro, vamugabe vati dindingira iri rinopa Africa mukana wekutsvaga kuti yogadzirisa sei nyaya dzemadzimai munyaya dzebudiriro. Sachigaro mutsva ndivo vabva vaparura zviri pamutemo dindingira iri regore rino rinouya munguva imwe cheteyo apo pava nemakore 12 musangano weBeijing yemadzimai waiitwa. Sachigaro weAfrican Union Commission, Amai Dlamini Zuma, vataura pakutanga kwemusangano uyu vachikurudzira kusimudzirwa kwemadzimai uye kuti Africa ibatane mushure mekutambirwa zviri pamutemo kweagenda 2063, gwaro rebudiriro reAfrica remakore 15 ari kutevera. Vati agenda 2063 inofanira kuchinja Africa zvachose. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vataurawo pakuvhurwa kwemusangano uyu vakakurudzira vatungamiriri veAfrica kuti varege kuramba kubuda muhofisi kana nguva yakatarwa nemabumbiro avo yemitemo yasvika. Vati vatungamiriri veAfrica vanofanira kuremekedza nyaya yekusiyira nahofisi kana nguva yakwana. Ndiri kukurudzira vatungamiriri vemuAfrica kuti vange vachitambira kuti kana nguva yavo yakwana yekuti vabude muhofisi vasachinja mabumbiro avo emutemo asi vatambire kuti nguva yekubuda muhofisi yasvika. Zvino zvichiitwa zviri pamitemo uye vamwe vachiziva kuti ushe ndewekusiyirana. Musangano uyu unopera muAddis Ababa mangwana mushure mekuzeya nekutambira zviri pamutemo chirongwa cheagenda 2063. Ndakamirira Studio 7 muAddis Ababa, ndini Sandra Nyaira.